manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kava tereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo chikumi 25/2023 makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZanupf neTripleC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023. Murwere wekurapa moyo papa Renyatwa Hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZanupf vakagopinda munyika vachasungwa. Vakasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vakasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Tozvino tokasukuwere namwana akadikika zvino hakuna zvakadaro isatiyoadiki takarwira ikaenu. Hatina zviroto mupfungwa medu, hatina mekaradzi mumaziso medu, hatina zvakabvara tonje munzeve, tinoteerera musangano weZanupf kwawakabva, ndosaka takahwina hondo, hatina maedzimas, ndosaka takabvisa iyenzii, ari kurota South Africa ukoko. Kana aine zvivinda haifuna kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe. Tobotanga kudira newe nemapurisa nemhosva dzake tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kuamerica
vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare
hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri muniform yocriminal acts department no constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability avopinda tione ibodira nenyaya idzo akanga apfuudza kuita candidate mbavha haibvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants
mutauriri webato reZanupf vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu anoti reZanupf nere Citizens Coalition for Change kana kuti TripleC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemuManicaland nemutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviru zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
Mutauri webato ireva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole, avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika 23 vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza. Vachavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here, vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo.
Kosve kodzerwa vanhu vanotipinga vanhu vekuZimbabwe ndokune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutorawo ndiri kutanga isu vatakazoenda taona adeki 1975 tamatanazeva vazhinji vekuchipinga ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha. Hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vamwe vakapfuure nekumanika rendi zvisanganisa nekuchipinda. Saka zvine kodzero kuendazve kuna vanhu magamba ehondo vanhu vakadzidza hondo mushure mavatsamura mashere vasungura muzambiki uchino vatenda uchiti ndibhoorei chiita saa ipapo ndokugona kaikodo.
Vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichimbotonga. Vamwe vachimbomashuka, vachimbomashuka, isu tichingotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. Vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagaro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa. Asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Vachamirira kuwadzana East Musarudzo vatelmi majabhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo.
Negwara ratapiwa napurezidendi wedu idi Munangagwa kuti ndifambe naro ndo gwara ratichatedzeresevana vemusangano wezanupiwa tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera tichikutedzera gwara iroro ndo richatisvisa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dziri kudiwa napurezidendi.
Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukuwadzana takatokunda kare, kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimboaona havakwanisi kukambena akanga ariko neFriday ida kupa vanhu matishet vanhu vanenge vachitotiza matishet avo.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fazai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo. Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo.
Nhasi tanga tiri muJohannesburg patanga tsukurukura nemaZimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya ichidhiskasa 3 objectives. Chekutanga nyaya yekuti maZimbabweans auye kumusha kuzovhota ichicha iri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha. Munoziva kuti tichahwina zvine mutsindo asi yakudifenda vote inenge iri nyaya yakakosha. Chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha vane kusapota strap. So ndo zvinhu zvitatu zvatachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tichiita maask and task.
Pane vanhu vanodarika mamiriyoni 600 nezviuru 500 vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni 600. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge. Ndini Godwin Mangudya.
Murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani. Nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu moyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu moyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo moyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vave kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakavhiya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji avakwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mushonga yese yanga ichibatsira moyo zvokuti ko zvine zvaanozvifambira kuzvigarira. Takutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatiri kungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kugirini kumba hacho.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awa. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuzimbabwe chete. Vanhu kubva kuma vanoita maoperation vanoita perfusion chivese vanhu vanga vangorimo munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muzimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit, azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov on Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrezheni Prigovin vakati mauto avo ainge ave pedyo ayo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makatirira kuStudio 7 kana mchida kunzwa nao dzechokwadi tirira Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
okay ini ndinozi Hussein Farai Kufuwa, ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano ku Young Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized kati nemazvo, zvakare zvine zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika, zvakare zvichibatsira nzvimbo dzavo dzavanenge vachitaura kuti mahost communities. Mining industry inoda mari yakawanda tikati capital intensive, asi takaparira zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one tangatita tinoti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture kufarming, painonge dzegwa uyo hagona kurima munharaunda todedzwa vanhu vemudzudzi vachizodzidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kwakanaka kunoitwa sei. Taitakazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka tinoidentifya wach.
Saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambidzwa zvine mutsindo. Takachiparira kumabelelet north ndoko takatira kuwana watakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamind pake tikadei zvemakurukota ehurumende akauya veminister of mine and development, tikadeedzawo maprovincial minister vemadevelopment north nemakey stakeholders sem mine nevamaini maYoung Miners emunzvimbo akauya akatikatazvara kadaka tipo vanhu vakadzidza paine maexhibition tikabvako ndokunochiita zvakare kumasvingo ataiti Young Women Miners Day asi katikangozendamera nekungoti iri yechidzimai vechidiki kuzakare tabvisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa zvakare kwaka kukaungana vechidoko vakawanda vanitazvemining apa tichipanina maawards ekuti taitenderazve 13 times yekari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosenza kuvati uyu ari kugona nekuudza mwe notaza productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenza kugeti gold refinery rakawanda sei ende uye akutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake sesiti iri kuonekwa here zvakare toongororwa kuti infrastructure iripo michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo nekuti tiri mu21st century kuti basarati rireruke zvakare aza kuti paine michina yezvino zvino. Sakai tinongorora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba rekuchera zvakare achiprocesa ipapo potepoti achitori nebhoya rake achikombita value chain yemaini ndopati kuti iyi maini yave estandard maini nekuti kubva 1980 mamaini akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma small has been small medium medium large large.
Ndeapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Ndirabe tichibva izvo tikatabva kumidlands takuenda kumasouth kumasouth manikaleni kumanikaleni maxcenter chingotenderera chingoidentifya vari kuita zvakanaka zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kati aidentifya maini yakadaro tikaipawo publicity zvinozoitawo kuti tinovamwana kuinvest vanoona kuti iyo maini ndasikazoti kune maini yakadaro izvozvi kwatakabvawo kumukomaa manewspaper neneivhendi yakaitika iyoyo kwabva kwatsomoka kwa kuti ndasikazoti kune maini yakanaka zvakai tikasangana nemunhu setibetsane naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika ine chikoedza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu maini tingasimudze mapozitoni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaje mariwo tinoona kuti ine kuda kuti ngechitire megwe kuti ngazvibetsira onezve kuti ine matambudziko ayo asi ariko mabanks akuda kuda kuuya kuti ahusenya kuti mabanki kudara aitya kuti aite mari kuchimoskero kuti mari inyana iti iti high risk enterprise ino lisa kuti mari kana kapinda kana chikabu kuti pamwe mari kadzira munoita asi kuti isusiya hwaina solution takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yainvestwa zvakare iyo mari ichisimukawo mamodhels vatakanofanira kudzamisa pamwe chete navo vakaenda kuchikoro vamwakadzibva kumabhengi kuti create mamodhels anochengetedza mari saka mabhengi ari kuuya vakatoaa kutaurana navo ana ZB bhengiwo ana Stanbic ava needio bhengi remayouth nonzi empower bhengi tiri kutaurirana kusati kwaita hako chibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
maita va
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaitiye matambo
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vatereri vati tiite sekudaro
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba
Makadini kozvara nhasi vatereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asizve tsananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Hawande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko mushamarari inini ndinoda kumubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi plus mufundisi unenge aisananguro wacho vandiudzawo zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda nekuti vamwe vanoti vakadzi vakawanda vamwe vanoti hativerenge bhaibheri vamwe vanoti kana usina mari mufundisa wekumba kwako saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzo saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to
amai tinotenda nemubvunzo wenyu kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi makadiniko houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa batsirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristo ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewekuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora maMoslems vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesuma Kristo saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura church handi chiwako chiwako chinosongana maKristo inozi church building saka church ndimwi imimi emudikani motori church maungana maakuzi church zvakare muri maKristo anotenda kuna Jesu ngatichenda pamberi kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic Anglican Methodist Apostolic Mazion ama denominations awo masangano ano emaKristo saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda saka inini ndinofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chini ngere kuti chinoita kuti vanhu vazova nema denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zviro zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana nenga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo chechi inenge kuti iende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vatereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kubetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vatereri mazvinzwira zvaangazvitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi international cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club America ina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika parizvino Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super 6 ine mapoints mana dzimwe nyika dzapinda muSuper 6 dzinoti Netherlands West Indies Sri Lanka Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Mutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato reZANU PF vaSevia Kasukuwere avo vari kuSouth Africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa Asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya Jerry nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu veZANU PF neTCC vosimbaradza urongwa wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023 veZANU PF vainge vari kuchipinge nezuro uye veTCC vari kuSouth Africa vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi Murwere wekurapwa chirwere chemoyo akavhiwa pachipatara cheParirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani vatereri kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokonekai nemfaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele
soku isi